Mumwe wevanhu vanga vari pamunamato uyu vaAdelo Nyabanga vesangano reDaily Bread International Ministries vanoti chinangwa cheminamato iyi ndechekuti Zimbabwe ive nerunyararo sezvakaitika panguva yakaratidzira vanhu zvakazoita kuti vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabve pachigaro.
So isusu senyika yeZimbabwe tinotenda kuti zvinhu zvese kuti zviendeke zvinoda Mwari mukati. Hatina chatinogona kuita, tiri toga pasina Mwari. So Mwari vakataura naDr Chikaka kuti tofanira kusangana pano paCroyo Prime Mountain tinyengeterera kuti maelections edu sezvakaitika last time patransition yakaitika it was nderenyararo, hakuna akafa watakanzwa, hakuna vakarwisana vatakanzwa, zvinhu zvese zvakaiswa murunyararo president kuti vanhu vainyengetera. Saka tichingotenda kuti kunyange panguva yakadai so patirikuna maelections pachaitwa macampaigns pachiita zvinhu zvakati wandei, tichingotiwa kuti Mwari mweya mumwe chete uyo wakatitungamirira patransition urambe uripo. Pasitei kana mumwe chete anonzi afa varwisana zvakaipa zvaitika, tongoda mweya waMwari tongori pakati pedu. Isu senyika yeZimbabwe tichingotenda kuti izvo tiri vana waMwari.
Vanyabanga vanoti pagomo apa pari kuuya vanhu vanobva kumativi mana enyika vanoshumira makereke akasiyana siyana. Chinangwa chiri chekunamatira runyararo muZimbabwe.
Right, tinotone time yakatoreba yatinopota chiya panapa tichinyengeterera. Tofanira ngoti kubva kutanga kwegore taingozviita, but every time patinouya panapa Mike Chikaka vanoramba vachingotitaura kuti zvatiriita panapa tinyengetera nyika yeZimbabwe. Hongu tingangouya kuti mwe nomwe anenge ane zvaada kuti Mwari amuitire, but chinangwa chatinzi kuti kana wapedza kunamatira zvinhu zvako chirangarira nyika yako uchinyengeterera. Saka vanhu vari kuuya panapa handingangoti ndione panapa chete. Mike Chikaka vanoshanda nevanhu vanobva mumapoka kumachurches akasiyana siyana. Saka kune vanhu vari kuuya panapa vaHarare, naBulawayo, Mutare, kunyange nedzimwe nyika out of Zimbabwe or out of Africa vanouya panapa vachinyengetera, vachimira nevision yaMai Chikaka semunhu waMwari akadanwa naMwari kuti atitungamire panguva yakaita seiyi.
Amai Ana Gomo vanotiwo chinangwa chikuru chemunamato wemusi wechitatu ndechekuedza kupodza marwadzo ari muvanhu vemuZimbabwe ayo akakonzerwa nemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Tinoshanda ndiri pano nemunhu waMwari Dr Irene Gritus Chikaka. Ndati tiri pano tikuona quite a number of churches dziri kuuya kuzonamata, ende ndingati kubva kutanga kwegore uzi tinoramba tokunamata pamusoro perunyararo mukati menyika, uye kubatana kwemakereke kuti ive mhuri imwe chete sezvinotaurwa naJohn kuti Kristu vakanamatira kuti kereke ngaive imwe chete. Ende tinotenda kuti Zimbabwe imwe chete panguva yakadai kunyange zvakabva kuitika mukati menyika yedu. Tokutenda kuti ninamata pagomo rino kunamata chete, ende tichishuvira chakanaka mukati menyika yedu. Chatinotenda kuti Mwari semusoko rao ravanotaura kuti kana vanhu vangu, kuna vaKoriniki vechipiri chapter 7:14, kana vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakasiya zvakaipa uye vakatendeuka vakadana kwandiri ndichanzwa kunyengetera kwavo. Ndozvatinotenda mazviri kuti tikadana kuna Mwari tiri munzvimbo ino panzvimbo yeMount Zion, patinotenda kuti muranda waMwari akatumwa kubasa iri kubva 2009 vachitanga gomo rino. Tikuona Mwari, tikuona matestimonies mazhinji asi kunyanya panyaya yeRighteousness. Saka tikutenda kuti nenyika yedu ikatendeuka pane chakaipa, vanhu vanodanwa nezita raMwari tikatendeuka pane chakaipa, zvirokwazvo tikadana Mwari uyu inopedzisira ichiti kunova nokuporeswa kunyange kwevhu renyu kwenyika yedu. Saka tinotenda kuti tikaramba tokudana Mwari zvinongoitwa naMwari chiita zviitwi nemunhu.
Nzvimbo inonamatirwa iyi yaimbozivikanwa se-113 Prayer Mountain, asi zita rakazochinjwa gore rapera kuita Mount Zion Prayer Mountain. Asi vanhu vakatanga kunamatira panzvimbo iyi mugore 2009 zvokuti yave nzvimbo inogara yakazara nevanhu vanobva kuAmerica, Mozambique, Malawi nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 kuBorodo muHarare, ndini Kirimzamira.